Vagari ava vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzidhibhe zvichinzi hakuna mushonga. Vanotiwo kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe zvinoramba zviripo. Mumwe mugari wekumakonde evatichaona mudzonga vanoti kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe hazvisi kufa. Vanoti izvi zvinoreva kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti unenge usisashande.
Kati pakudaro mushonga wacho zvikwekwe hazvisi kudini. Saka tikuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti mushonga wacho unotori wiki zvachose. Mushonga wacho ndo usingazoshanda. Mushonga wari kuzotunzira ndo usingashanda.
Mumwe mugari wekwazvimba amai Josephine Mutema vanoti mombe dzavo dzakambofa nekuda kwekusadhibha sezvo hurumende yaita haina mushonga. Amai Mutema vanoti mushonga uri kuiswa mushure mekuwanikwa nehurumende hausi kuuraya zvikwekwe uye havasi kuziva kuti mishonga inofanirwa kuiswa yakawanda zvakadii pamvura yakawanda sei.
Ndingazozivi manje kuti dhibhi racho raiiswa raienderana here nenhambu dzemombe dzaidhibha. Ndozvatisingazivi manje kuti mixture yacho yange yakamira sei. Hatizivi kuti yaifanira kupinda zvakadini uye yaiswa iyoyo kudhibha mombe ngani taita dambudziko iroro. Hatizivi.
Amai Mutema vanoti nguva dzakawanda vave kutopapfaidza mushonga mombe dzavo vega sezvo nguva dzakawanda dhibha risiri kuuraya zvikwekwe.
Plus tinototenga yokusprayer tega. Unenge wakuspraya zvako wega.
Mumwe murimi vaBison Kachere vanoti vakarasikirwa nemombe dzinosvika 20 vakachere vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzisi kudhibha zvakanaka mumakore maviri apfuura.
Tafira mombe 20 kwete mhuru kwete makalfu anitaana 20 zvinotara mombe that size that type hadzi nemastivu mamwe asandambosunga sataiswa jogana asingasi jog 100 asingasi jog mombe yaikura svika ndindikaona problem ndotengesa ndotomhaya kwekazuva ndinanefo ndotosova problem yemombazi ndakafira 28 minus mhuru mhuru handiverengi kwausina dhibhi kwausina dhibhi tine planji panapa yekujambira iye pano pafamu tasina dhibhi mishonga tasina wani.
Vakachere vanoti varimi vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuitira kuti vatenge mishonga yedhibhi sezvo iri kushayikwa kwenguva yakareba kunyange vari kubhadhara mutero wemombe.
Aita gona semafamasi pachezvete vanodhibhisa padhibha iri tichipfungwa zvimwe chete tichiti kana kusina mushonga weunganidza mari yedu tira tonoudziwa type yemushonga inodhibha inoiswa mvura omu nemakejizi ane maritas ase mvura takuziva 12,000 litas ndodzopinda mupuranji medu of water. Toudziwa kuti makejizi mangani mushonga wakati ende unowanikwa pakati. Saka taingoti manje vanhu kuti tiwirirane titaure the same thing hazviite jabozi handizivi kuti urombo kanti usafunga kanita sei jabozi mwe munhu anenge ane mombe 1 ofunga kuti iye haana basa ii ndine 20 dzangu idzi.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu reMashonaland West Dr. Tokozani Musuela varamba kutaura nezvekuti mombe ngani dzakafa mudunhu gore rino nerakapera uye kuti sei mishonga yavanopa vaDBC ichinzi haisi kushanda vachiti vanotaura nevatore venhau vehurumende chete.
Kune last time when I to go vakatiita mugovernment press state neZBC zvasvona kuti ZBC inerauri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaEnshias Masuka vanga vasingabatike panharembozha yavo. Zimbabwe ine mushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni 40 emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chaitarisirwa kupera mwedzi wapera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuEuropean Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chave papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Mumwaka wekurima muna 2020 sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru 50 kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.